manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachitatira kuti pamba. Vari kuti dai maita something zvekuti muite mumovha unoita apasi sesi. Umwe mwana ari kwake, umwe mwana ari kwake. Vana vatorora mudzimba dzavo.
Nhengo yeTripC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vamazhinzanzi vanodzirwa mudzimba. Yamukutaura anofanika ama criminal elements anenge akuitika kuti hakuna kana munhu anakarwira zvematongere kunyanya
asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya
vana vana kuzviona asi munhu akachalitiike hurumende yendi makombi akaita 18.5% zvinoratidza kuti voice rese rinokwanisa kunzika tikadaro izvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzi
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navawilbert mbaiwa vebato reNPC iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vari kukwikwidza kuita kanzura weward 8 uye vakamirira bato Residents Coalition for Change mudunhu reunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezanu PF vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparura zviri pamutemo, urongo wekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Tina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho vanga vakaungana kuikoko for safety. Vabva vati padhuze nepamba pangu paita rani, yezvanu PF. Saka tinoti tikabva kupolisi toenda kana Harare yacho yapera toona kuti zvinhu zvakamira sei but pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachitatira kutarisa pamba vari kuti dai maita something zvekuti muite mumovha unoita apasi sesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vatorora mudzimba dzavo
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reunyani mudare reparamende vakamirira bato reCCC valove moch noputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
tinozviziva kuti kana ZANU ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vaakufunga kuda kutiitira violence vaakushungurudza mudzimai vari kushungurudza munhu anodiwa kumira sakanzela asi izvi hazvitidzosere kumashure vanhu vanovhota ndivo vari kutaiwa imimi seTripC hamugoni kudzokera kumashure
asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeunyani mudare reparamende vakamirira ZANU PF vatongai munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi
ndinoshamisika vamazhinzanzi vanodzirwa mudzimba yamukutaura iyi anofanika ama criminal elements anenge akuitika kuti hakuna kana munhu anakarwira zvematongere kunyanya vanokutokwikwidza navo vanunʼuna vangu vana kumbula tovatone mabhizinesi muconstituency titina everyday
mutauriri wemapurisa ezrp mudunhu reHarare inspector Lakmocha Kanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese assistant commissioner Paul Nyati
batai vanyati but ine nhau ndanisakudaizvomba ndinogona kubata vanyati
asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vaelasto mugwadi vaudza studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava
kuti rusarudzedi izonzi aiwa yanga iri free and fair, ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful, pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambunyikidze vavari kukukidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba, saka vanoti vanoda kuti vavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapa chikafu. Ivo vanenge vavhotiwa vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye vofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye. Zvinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kunyanya vebato rinopikisa reCCC, kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANUPF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume gumi nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vamubayiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva izvino pazvainge zviri nani ndichindi netariro yekuti kana ini mubhizinesi nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro kupabvita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Munga pamuenzaniso ipapo.
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatine tikapasiti zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri bhenga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvinhu hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndiyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare, inyika yerudzii yekuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitazi. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yega yoga ngaive nezvainogadzira. Tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifestisa yatinoti manifestisari. Tikaenda pamagrowth point kuti akure, akure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvinangogadzirwa nezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. President anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapati ese iwayo anenge aine vanhu muparliament, ndechinhanho chakanaka chekuti titangire. Chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ini ndinobhiriva kuti panguva yese yese yatinotonga nyange ndikanzi ndazova nemamembers of parliament akawanda kudarika vamwe ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi uyu ari kubva kubato ripi ndokuti mazano aungane basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament kurwisana chete saka ndikatova president asina kana mp kana ndikaita vaviri iye zvino ndine vana vari kukwikwidzwa zvakatonaka izvozvo tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu ei hatinoda mune iyoyo hatidi zvokuti inini ndiri chakati ndiri zano ini ndiri chii ndiri npc kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubato ripi chandinoda mazano ake
vamubayiwa asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato
vangangodaro havo asi ndoda kukurangaridzai gore ra 2008 munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakono akaita 8.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa nokuti chinangwa hachisi chekuita purezidendi chete chinangwa ndechekuti tiudze shanduko even ndiri pandiri ipapo
mutungamiri webato rinopikisa renational people's congress vawilbert mubayiwa pari parunare muharare vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira zengeza west mudare reparamende vajob sikala pamwe nemutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau frank chikore
mutongi wedare repamusoro amai lucy mungwari vatura mutongo wekuti vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vanoti benjamin watadza emmanuel stima comfort mpofu nalionel madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramagistrate rimwe remagweta avo vadarlington marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
vati vakomana vabhadhari mari inosvika 500,000 namabharani wedare remagistrate court kuroton row akati vakomana havafaniri kupindira mukuferefetwa kuchanga kuchiitwa nyaya yavari kusangana nayo
mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union vaboris muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachiine mumwe mudzidzi asara achiri muusungwa chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisari chanzwikwa
vanombobvira vakapara mhosva vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa darlington chigwena tirikutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare
mune imwe nyaya iri mumatare kunzwikwa kwenyaya yakakudzwa kudare nevaimbo vagurukota rezvematunhu muhurumende yamushakabvu robert mugabe vasevhi yakasukwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare resupreme court svondo rinouya gweta ravo vaharrison nkomo vati vave kutogadzirira zvizere dare repamusoro svondo rapera rakatura mutongo wekuti vakasukwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika richidare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukuwere sezvo vave nemwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika asi vakasukuwere vari kukwikwidza izvi vachiti demo redare rakatemba nepasipo zvichakadaro mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari mubritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika mai auxilia munangagwa avo vari kutarisirwa kutaura pacambridge university nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira vachiti hapai munangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rewomen of zimbabwe rinoshanda riri mubritain makare amai patricia chinyoka vapasemuenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangari vhume
job sikala agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail uye a few months ago jacob ngari vhume akaiswa mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndomwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzimbabwe zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuzimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika iyo nyika isina kunaka.
Mutauri wezano PF Vakrisi Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yezano PF vapita matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa napurezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pavakapinda mupawa re-engagement and engagement. Taka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Mnangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vari kukurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maonero andinoita semunhu pavanhu vari kutengesa especially munguva inei yemaelection, advice yangu kuti zvisaita kunge zvinokonzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vaya vemabhengi, kana vachitengesa vanofanira kunge vari vanhu vari kuzozvitengesera, maybe vamwe vasina kupfeka something like regalia. Inokuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake, but pakuti munhu anotengesa anga akapfeka regalia une zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge usida kutendera munhu paundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeiro mwendeba pati b nako dzatomutengera akuchaya mari ikamutogera vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nini yekuti vanonotengesa havadi zvaibvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day. Then kana uchida hako kupfekawo hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba uchienda mabhuresa kana uri kumba kana uchienda kuti, but mukutengesa ndiri kuti kana uri zenda uchitengesa zvine mari pachechen kazi vanogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati kupati b onawo yakapfekawo yake frisa gonzi bako Harare. I want to tell you mene kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikuva nchida kukutengera ndikabhekani zvawakapfeka ndinotenga here. Saka ndinongozvionekwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro, tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya.
Nuno Mukadoma, inini hambesi Mukadoma. Mukadoma hatisatambesangana hedu nazvo, hatina vatiyauya sesa Mukadoma, handinaenda ndichirani.
Imi sameya, zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo Mukadoma?
Ndinoda kukurudzira vagari vemukadoma ndangoti mararamiro akesi kete zvinotiitike vana kekete vakavhara imomo makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu hatitovimba navo, ndo vanotibhadhara mari yetachona, ndo mazenda achona iyaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa20 Chikunguru. Zimra inoti wandu wemabazi uye vanhu vari kuda kupinza motokari dzavo munyika dzichibva nekuZambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakava kwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mibvunzo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kumahati ya sifadi kutumundu wakuti Rijri Kariba chashandisku zinoto konjeresa wajirara manipida business for that area wakuti kwa inkombini kwa utoto ndereji kwa mwagenu kuchirundu asina definitely zinafekta matreda zakati nye kwati given disease kukonjeresa kwa probably ne ma structures it's one thing we might give some ideas we just have to leave
panewo here atingati ma consultation an akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori
kana zvaitwa indofinga strategy akaitwa ichi and not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvikuti zvaya kwa boda panipazi ndio zapazi ya atina hati haya ina I'm not aware ni kato eka wangu kwenye kare kuma institutions kwenye transport kwenye zambi wano ziwa kutu shua bati isu wende kondalu
ndo pezi sira hondi chitaresa kuti iko ku one stop boda post kuchirundu kwa wano taura kuno siana papi ne kukariba mumashandiro enyu imi zino batira ika na kukanga nisai nenzira zipi
ziwa ndicho kuti panye time ya kanga vanhu vaku move away from Churundu vachienda via Kariba ime yacho iri really something to do ne service delivery levels vechi kusenza kwavo kwakafanana but nemunhu in terms yekushandwa mutrade tokunozoona I in terms of round time or something una kuti it's better kuenda nekuenda ku Kariba post kuenda kuChirundu. What I'm aware of spending my time mabasi akatombomu atingi vapaita samudziko pataimi rinogona kunge rarizovwa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Zvitsvakumana nevasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection ikapinda muviri memwana kachinopinda nemukana ane mino inoenda inogara kuma totima parotid glands maglands anoshanda pakubudikadzira mati kana saliva noriba iyo yatinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumunya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi
pasarapowa mamusi nowanza kuspreada kuenda kana kubraini kana kurwana wakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvakakonzera kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai saa tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidzei mwayana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yayo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatewa hauzouyi hune simba. Asi kune vanenge vasina kuvaccinatewa kana kuti kubaiwa nhomba yemumps inonzi inobaiwa seMMR inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubaiwa vasina kuvaccinatewa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota munyadzi zveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abaiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamaya tinayo mishonga inorapa mahumunya ndo zvimwe chetezvo nemacouncils inde event munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese tinomurefera nemamwe mapractitioners zvikuru zvaro kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7,701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru kurure UNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano rejohani marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yekadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko, tumirai ku WhatsApp number yedu inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Avaruri kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato reNational People's Congress Rahul Bethe Mbayiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isika disenda baku.